Mutungamiri wenyika vamunangagwa avo vange vachiperekedzwa nevanakomana vavo mapatya Sean naCollins pamwe chete navaWhitney Chivayo vatora nguva yavo vachitenderera vachiona nzvimbo dzakawanda dzemakambani emunyika pamwe neekunze vane zviratidzwa zvakasiyana siyana pamberi pekuvhurwa kwemusika wezitf uyu zviri pamutemo mangwana vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira nzvimbo dzinosanganisira Net1 nedziri pasi pemakambani ekukenya neeuropean union vamunangagwa vati vafara chose uye vagutsikana nekunaka pamwe neuwandu hwezvigadzirwa zvemunyika zvavaona izvo vati zviri kunaka nekuwedzerwa gore rega rega mumwe weveruzhinji vapinda muzitf nhasi vari kuti vafadzwa nezvavaona ndemumwe wechidiki muzvare Monica Sibanda avo vachangopedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvefinancial accounting panational university of science and technology
hatisati hedu tasvika pachinhano chepamusoro senyika asi ndafarira kuti pane mamwe matertiary institution ari kuita mainnovation anofadza
mukuru anoona nezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weamerica muzimbabwe valary socha avo varikowo kuzitf vati nyika yavo inoramba ichishushikana nekwavati kusamira zvakanaka kwemabatirwo ekodzero dzevanhu muzimbabwe panyaya yekuti vamwe vanoti zvirango zvakatemerwa zimbabwe nenyika yavo zvinokanganisa makambani ekuamerica anoda kusima mari muno vasocha vati kushandurwa kwakaita zvirango nenyika yavo inzira yekubatsira zimbabwe kuti igadzirise matambudziko ayo vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vanhu vashoma nemakambani mashoma kwete kuti zimbabwe yose
look to do business in Zimbabwe, that Zimbabwe doesn't brand itself as a sanctioned country. As you know, President Biden terminated the Zimbabwe sanctions program on March 4th, and we have refocused our sanctions program.
Vakuru vakuru vehurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vamunangagwa vanogara vachitaura rekuti zvirango zvakatemerwa zimbabwe nenyika dzekumadokero hazvizi pamutemo uye zvinofanirwa kubviswa uko mumiriri wemubatanidzo wenyika dzeeuropean union muzimbabwe vajob von Kirkman achipindura mibvunzo muhurukuro yavaita parutivi nestudio 7 vati eu yagara ichibatsira zimbabwe munyaya dzechikafu nedzeutano nezvimwe vakati vari mushishi rekuti paitwe ongororo yekutiwo vandudza rubatsiro urusei mushure menzara yapinda munyika zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavanoona sezvikonzero zviri kuita kuti makambani emeu arambe achizeza kuuya kuzosima mari munyika vavon Kirkman vati pane zvinhu zvine chitsama zvinoda kugadziriswa zvinogona kubatsira kukwezva makambani eeu
munyaya dzemari taona kuunzwa kwemari itsva uye ndinofunga kuti ichi chimwe chezvinhu zvinogona kukwezva makambani ekunze kuuya muzimbabwe kana kushanda kwemari nemabhanga anga kwave kunyatsofamba zvakanaka izvi ndezvimwe zvezvatinotarisira kuti zvichange zvanyatsojeka mukati memwedzi mitanhatu inotevera
gungano rezitf range richifanirwa kuvhurwa zviri pamutemo nhasi nemutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto asi vave kuzoita izvi mangwana mushure mekunge vabatikana nezvimwe asi varuto vasvika muguta rebulawayo nhasi vakatambirwa panhandare yejoshua mukabo konyongolongomo navamunangagwa pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo vakembo muhadhi pamwe nevamwe makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amaiwo pamuchinguri ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana emusengi.